Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny rinotungamirirwa naBishop Anselmo Magaya ndokusunga vafundisi pamwe nevatendi vane chitsama vanga varimo mushure mekurambidzwa kwavaitwa nemapurisa kuparira urongwa hwavo hwekunamatira nyika. Bishop Magaya vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenda pachurch yeDutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare neZuro kunomisa urongwa uhu kuti husaenderere mberi nhasi.
Takashedzera munamato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha urongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachurch yeDutch iri munaSamora. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vakansele booking yedu. Saka vanhu vachindobva kutifonera kuti tamingwa nemapurisa saka tichakwanisi kuhostai. Saka ndobva tachinja venue, ndobva taita chipatapata kumhanya kuti titsvage imwe new venue. Tatsvaga imwe venue ndobva vanhu vakutoungana zvokuungana zveyaizvi ndobva vasvika zvakare ipapo. Saka ndozvaitika ipapo.
VaMagaya avo vasina kusungwawo vati havasi kufara nekusungwa kwaitwa vamwe vavo.
So taona kuti meeting haina kubudirira. Vanhu vazongo decide kuti vamboona mata kuti vadismisswe, then mapurisa ndobva auya akavasunga. Saka ndo zvaitika izvozvo. Zvino tiri kuti semakereke tinoshungurudzika chaizvo nokutsutsumwa pamusoro pehurumende iri kuzviti ihurumende inoita zvinhu nemutoo wakasiyana kuti zvataiona zvaitika mazuva amugabe ndozvatiri kuona zvingoitwa mazuva amunangagwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vapaida mwoyo saurombe vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vasungwa ava vanogona kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati zvaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzevedzisvondo dzekunamata vakasununguka.
Kodzero yekuti mwana weZimbabwe zveyake akwanise kuzvitaurirawo zvaanofunga mupfungwa dzake iri imo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yevana vemuZimbabwe kuti vaungane zvavo vachitaura nyaya dzavanoda iri imo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yekuti uwirirane nevaunoda kuwirirana navo iri imo muconstitution yeZimbabwe. Zvataakuona ndezvekuti hurumende iripo iri kubvarura constitution yeZimbabwe ichishandisa mapurisa nevamwe vanofanira kunge vachichengetedza constitution ndovaakushandiswa kuidambura. Tine kushushikana kukuru kana tichiona vana Bishop Magaya vachingoti vanoda kuungana nevamwe vavanoda kuungana navo vachiita zvechitendero chavo vachironga zvavanoda kuronga pachezvavo vachidisruptwa nemapurisa anofanira kunge achivachengetedza vachiita basa iri. Zvinosuwisa tizwa kuti vamwe vacho vatosungwa. Sinokondema tichiti hurumende iyi ichiri hurumende yenyika here nekuti hurumende yakazvarwa kubva muconstitution.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata.
Hurumende yedu inofanira kuremekedza vemachechi nokuti havasi threat to national security. Havasi vanhu vanoda kurwisa hurumende asi vari kuita kampeni yokuti vanamatire Zimbabwe iwanti kuri kuti Zimbabwe hatindoda tose yakanaka. Ndo zvatinoti isusu hurumende yedu inofanira kuremekedza vanhu vanoungana sezvo zvichitenderwa nebumbiro redu remutemo rinobvumidza kuti vanhu vaungane nenguva yavanoda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa.
Tichizosvika pamaelections a 2023, regime haifaniri kurambidza vanhu kuti vaungane ichirambidza vanhu kuti vanamate. Takaona zvakare kuti vakarambidza kuti paitwe match yavamagaisa vakashaya musuno. Saka izvozvo ndozvatinotaura kuti muZimbabwe mune crisis. Havasi kutedzera mutemo, vanhu havana kusununguka. Saka ndorusununguko rwatiri kurwira isusu kuitira kuti 2023 pazoitwa hurumende nyowani. Saka tinoshuvira kuti munhu wese ngaaregister kuti anovhota.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudzawo Studio 7 kuti
Nyika ino ichiwana kuzvitonga kuzvizere norusununguko. Yakawana zvekare rusununguko rwekuti vana vemuZimbabwe vose vaite zvitendero zvavanoda kunamata chechi dzavanoda, dzingava dzechiAfrican, dzetsika dzedu kana dzamarasta vose, kana vanonamata mwanakomana wamwari Jesu Kristu. Vose vanoonekwa vachikwira makomo, vane dzichechi dzavakavaka munzizi, mumiti, mumasango vachinamata. Hatisati takambonzwa gungano rekereke rakarambidzwa kuita namapurisa muhurumende yeZANUPF kana vamunangagwa. Saka hatidi kutsvaka kushoresa hurumende nekuita mabhindauko asina munyati, kana kuti mabhindauko asina zvaanoreva kuzita nokushanangurwa kwezita remwanakomana. Vanhu vamachechi ava tainzwa nyaya yavo, kuti nyaya yavo yanga isiri yokunamata, nyaya yavo yanga isiri yokushumira Jesu Kristu, nyaya yavo yanga iri kuunganidza vanhu nezvematongerwo enyika. Handizvo izvozvo.
Mapurisa nezuro akanyimawo mvumo yekuungana kusangano reHeal Zimbabwe Trust, iro rakanga rakumbira mvumo yekuungana nemugovera muHarare Gardens kuti varangarire vaAlex Magaisa vakashaya mukupera kwesvondo. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe, vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu wese anenge asungwa anofanira kunomira nemhosva dzake mumatare, obatwa nemhosva kana kuzvichenura kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.